Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera mbudzi 26/2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vochema-chema nekusungwa kwenhengo dzobato ravo kusanganisira vaJob Scholar dzichigadziriswa mumatirongo kwenguva yakareba. Asi munyori mubazi rezvemutemo muZanu PF vapo mangwana vanoramba kuti bato ravo riri kuisa munwe pachikero kuti matare asape vanopikisa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Tichakupai zviri kubva kumakwikwi eWorld Cup kuQatar. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vari kuchema-chema nekusungwa kwenhengo dzebato ravo kusanganisira nhengo inomiririra St. Mary inomiririra Zengeza West mudare reparamende vaJob Scholar. VaChamisa vakasangana mazuva apera nevamwe gumi nevana vanova nhengo dzebato ravo vakaburiswa mujeri rechikurubhi vainge vasungwa navaScholar vakati vakaudzwa nevanhu ava kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka majeri. VCCC vari kupomera bato reZanu PF nehurumende mhosva yekumbunyikidza vanopikisa pamberi pesarudzo dzegore rinouya. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vaChamisa tikatanga nekuvabvunza nezvekusangana kwavo nevakapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kunyatsime vachipomerwa mhosva yekuita zvemhirizhonga pakapondwa nhengo yebato ravo muzvare More Blessing Alley.
Jere rinorwadza, jere rinoshupa. Zviripo nezvekuti pane kushupika nokurwadziwa kukuru kwanga kuchiitika kunyanya-nyanya kune vakasungwa. Vaindiudza nyaya dzekuti vakangobatwa nekumbunyikidzwa, madzimai avo akasara achitambura mhuri dzichitambura, kunyanya-nyanya munobva panosungwa ana baba. Vanenge vanyanya kusungwa ndivana mai, vanenge vanyanya kusungwa vana, nekuti ndo vanosara vachitambudzika. Pamwe baba vanenge vari vanoita zvinhu zvifambe mumba, breadwinner. Saka izvozvo ndozvavainditaurira nokumbunyikidzwa kune kuchitwa.
Hanzi zvinhu zvakamira sei mujeru?
Majeri hakuna chikafu, vanhu vanotambura, kune nhamo zvikuru. Ijere, of course hazvingazofananiwo nemuchato, asi vaitaura kushupika nokushungurudzwa kunyanya-nyanya nenyaya yekuti vainyimwa bhel. Vanga vaita 153 days vari muchitoki. Ike zvinezvi mukatarisa vaScholar vatinge vatipfuura 160 days, kungova kushungurudzwa, kungova kusvinyangwa semutsuva. Asi chokwadi chiripo nyekuti hapana mhosva yakapara.
Ko sei muchidaro?
Kana une mhosva unoendaka kucourt paitwa bhel, nokuti mutemo wedu unoti munhu wese haana mhosva, kungova kupomerwa. Kupomerwa hakusi kupara. Kana ukanzi wakabata chibharo hazvino kuti wachibata, kungopomerwa. Saka vazhinji chaivo chaivo vane mhosva ndoo vamunoona ndo vanotopomera vasina mhosva. Saka izvozvo zvinoda kuti zvigadziriswe ndenyaya yataivaonera.
Zvino dambudziko rapinda mumusha iri ringagadziriswa sei vaChamisa?
Ticharamba tichitaura nevatinotaura navo, asi chikuru isu chatinoita ndechekuti tinonamata kuna Mwari, nekuti nyika ndeyaMwari, vanhu ndevaMwari, nguva ndeyaMwari, zvose ndezvaMwari. Pazvinhu zvose izvi hongu tingaita zvatinoita, asi tinoisa Mwari kumberi pazvinhu zvose, nokuti tinoziva kuti nguva nemwaka nemikana nemajana ekutungamirira anobva kudenga.
Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo munyori mubazi rezvemitemo muZANU PF vamunyaradzi Paul Mangwana.
Vasikana havana kumbosungwa neZANU PF, vakasungwa negavhenendi nemapurisa vachiziva nemhosva dzavakatara. Ende vasikana inoya vanozviziva kuti pano mutsauko westate nepolitical party. ZANU PF haina mapurisa, ZANU PF haina jere, ZANU PF haina makosi, ZANU PF ipolitical party. Vakasungwa nestate nemhosva dzavari kupomerwa. Ende mhosva dzavo vari kunzi vanomira pakati pedare, vachadaidzwa kudare vozotaura kuti
vari kuchema chemawo kuti vanhu veZANU PF vakapara mhosva dzakafanana neidzodzo havasungwe. Munoda kuti kudii nemashoko iyayo?
Vanhu veZANU PF havafambi vachikopara mhosva. Tiri vanhu vane discipline, vanoteerera zvinodiwa mumutemo. Nyaya yokuti inenge uri nhengo yepato rinokukwidza haisiyo inopa munhu laisensi yekupara mhosva. Asi kana wapara mhosva uchadaidzwa pamberi pedare zvoonekwa kuti wakapara mhosva here kana kuti hauna. Saka vasikana ngavamirire zuva ravo ravachadaidzwa kukoti kuti vazodara mhosva dzavo.
Zvimwe zvavari kuchema chemawo nazvo vamangwana vari kuti ivo vari kuona sekuti vamwe vatongi vanenge vasina kutonga zvinofadza bato riri kutonga kana hurumende vari kudzingwa basa pachisetwa matribunal nemutungamiri wenyika. Munoti kudii nazvo?
Ndandiyazivi vatongi vavata izvozvo, asi chandinoshandi chekuti Zimbabwe ine mastructures akawanda okuti kana munhu akanga atadzirwa even vestate kana uchinge wadzingwa basa zvisina zvisiri pamutemo, kune kwaunonomhangara nyaya yakuongororwa kuonekwa kuti wakakanyarisirwa here kana kuti hauna. Kana paine vanhu vakakanyarisirwa nestate, vane mvumo yokuenda pamberi pamacommissions namastructures arimo munyika vanotaura nyaya yavo.
Munyori mubazi rezvemutemo mubato reZANU PF vamunyaradzi Paul Mangwana vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Russia inonzi iri kubvisa muchetura yenuclear pazvombo zvenuclear zvinoparadza, ichiisa zvimwe zvombo zvisina ukasha hwakanyanya ichizvikanda kuUkraine. Izvi zvaziviswa nebazi rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika yeBritain kana kuti British Defence Ministry. Russia inonzi yave nezvombo zvemuchadenga zvishoma zvavaikupa kuti ishandise zvinofanira kushandiswa mukukanda zvombo zvenuclear. Asi zvinonzi zvombo izvi zvinenge zvisingakwanise kunyatsoenda panzvimbo yazvinenge zvichitarisirwa kuti dziende, zvinopa kuti zvipedzisire zvauraya vanhuwo zvavo. Russia iri kubhomba magwenya emagetsi nekunogaiwa mvura muUkraine, zvapa kuti vanhu vemunyika iyi vagare murima uye vasina mvura yekunwa. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, rimwe dare remuChina rapa mumwe muimbi Chris Wu chirango chekugara mujeri kwemakore 13. Wu akapiwa chirango ichi achipomerwa mhosva yekubata chibharo mamwe madzimai maviri anonzi ainge akadhakwa muna 2018. Anonzi akaita izvi nevamwe vanhu vaainge ainavo. Dare iri rinotiwo anofanira kubhadhara mari inosvika 83.7 million achinzi aitadza kubhadhara mitero. Iko zvino tochienda kuchirongwa Upenyu Hwedu, Our Lives, apo tinotarisa nezvinosangana nevanhu muupenyu hwavo. Muchirongwa chanhasi tine hurukuro navaSimon Goshomi vebato reZimbabwe Transformative Party kana kuti ZTP, avo vainge vari mujeri vachipomerwa mhosva yekuratidzira muHarare zvisiri pamutemo, nedzimwe nhengo dzebato ravo 33 kusanganisirawo madzimai. Ngatinzwe hurukuro yataita navo.
kana kuita munamati anga ari mukuru akupa kadhana area yemi kuna 40 yemi kumusoro kuarea yemeiiziresei yekumateti saka patakafamba kubva kukupa kadhana kusvika nekakuda kusvika kuna 40 ndeupatakamisira nemapurisa vachidza vakisinga ipapo vakasora vakuru kana kuti malida vatatu kubva pagurupu redu ndekubva vaenda nesiku chajesi kuHarare Central saka vakavira vasara vakazivitevera kuti vanzise kuti vamwe vatorwa nemapurisa zviri kufamba kufamba ekubva mapurisa azovatora vapana okei kana rodzen manyika vari kuuya kuchajesi
pane vakarohwa here mukusungwa uku
hapa kusunga hapana munhu akarohwa
matimi manga mapiwa oneso yekuti munge muchienda kunonamata zvanga zviri zvikonzero zvei chaizvo zvamanga muchipindira kuti munamate
inamatira maproblems akasiyana siyana ari kusangana nesu vanhu pakurarama kwedu zvinosanganisira nesekuita nengi kushandiswa sezvinodhaka nevadiki zvaurayana ikemurisa zvinouraya vechidiki nosanganisira zvekare dzimba chaidzo dzevanhu kati mirisa tiri kubreka tiri kusanganisira zvenyaya dzinechekuita nenhau yekubatwa kana kushandiswa semari nevanhu
asi kavamwe vanoti zvechechi nezvematongerwo enyika hazvifanira kunge zvichifambirana munoti kudii ipapo
dzinongova muono uye vamwe asi vanhu avanofanira kunzwisa kuti federated politicians kana kuti anenge achinzwisa zvematongerwo enyika ndimwari ende hakuna umambo hungaitika panyika ipano usina kubvumidza kana kuti usina kupiwa dzirimunaidzi mari mari pakati saka kungava kunyepa kuti mari anotonga pamusoro pezvimwe zvinhu zvese asi kana asvika panyaya yekutonga kwevanhu obva amunzi mari aasilend ari kuti handinei nazvo vanhu vanenge vasingazvisisi havo nyaya dzematongerwo enyika asi iye kristori yeyi watingati nepolitizeni muhombe nekuti atori mambo wemadzima
masungwa kudaro ndakambotaura negweta renyu rikati parakazotanga kunzwa nyaya iyi kukumiririrai imi manga maramba nyaya yekuti mupuhwe mari mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti mubude mutirongo sei makatora danho iri
hongu inyaya yechokwadi yekuti takapiwa ine option yekuti tiie tichibhadhara fine asi nhau yakanga iripo ndeyekuti vanhu vakanga vasina marida emafaini asi mafambiro anga ari kuita nyaya yacho takanga tavapa takariita danho rekuti no kana vanhu vati kunamata imwari mhosva munofanira kutonga hatingadzimi faini nekuti iadmission ekuti nekutoti nekuwirana ne
manga muri kupi chaizvo muHarare rimandi kana kuti kuchikurupi
vakanga tiri kuvarume 23 vakanga vari kuHarare rimandi vobva paita madzimai 12 vakanga vari kuchikurubhi kufunel section
saka muri mutirongo maibatwa sei chaizvo tichitarisa nyaya dzekudya nemararamiro amaita
tinganyanye kushora yedu kana kuti tinganyanya kutaura pamusoro pemabatiro yedu kutirongo kutirongo kwaibatwa vanhu zvakanaka havo chitafu chiriko chekudya chekurara chaitirwa zvedu asi kungoti mukati metirongo tinoona kuti nhamba yevanhu inenge yakati wandisei saka vanhu vanoita kundomanikidzana nekuda kwekuwanisa kwevanhu kozotiwo pane zvimwe zvinhu zvakafanana nedhiraivhi remutsungu kuona kuti hurumende inofanira kuti ise mari yakati wandei nyaya dzekuti paitine vharaiti yechikafu nekuti dhiraivhi ravo rakanyanya kuwanda
Ko nyaya zvirwere izvi mutirongo zvakamira sei? Hapana vakarwara here?
Pagurupu redu hapana kwatingati akanyatsorwara. Kune vamwe vakazvibudawo nemabhezi, asi tikatarisa vamwewo vamwe vacho vanga vagara vane urwere hwavanga vainahwo.
Aiwa, tinokutendai zvikuru nekupinda muchirongwa chedu. Avo vanga vari vaGoshomi, vaSimon Goshomi vebato reZimbabwe Transformative Party vachitaura vari parunare muHarare. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chatinopakurirwa naMavelous Mutanganya uye weStudio 7.
Chingamidzai nemufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Chiedza Gope, chizvarwa cheZimbabwe vari kugara kuKata, uko kuri kutambwa iko FIFA World Cup 2022. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Mungatitsananguro kuti kwakamira sei kuKata?
Kata inyika inogavika, hakuna mheremhere. Inyika inofadza chose.
Pane zvino tinoona kuti pane mukombe mukuru weFIFA World Cup. Imi muri kuona sei? Makambokwanisa here kuenda kune mitambo iyi?
Ini zvangu handinyanyofariri mutambo inapo, asi ndinosapotawo zvangu baba ikwangu anofarira chaizvo. Ndakangokwanisa kuenda kuopening ceremony, but mamwe magames akawanda ndinomaona zvangu ndiri kunokumba. Asi chandiri kuona chiri kuitika muno munyika yeKata nenyaya yeWorld Cup ndeyekuti muri kufadza chaizvo. Matourist akawandisa, pese paunongobuda panenge pane matourist tiri kusangana nevanhu vekunyika dzakasiyana siyana. Zvino izvi zvinofadza chaizvo, ende kune magames, kune maactivities akawanda ari kuitwa kwakasiyana siyana, anove ari kunakidza chaizvo. Nguva zhinji tinongobuda schooldriver, unongobuda upinda mutrain, upinda mubhazi free kana une haya kadhi. Zvino izvi zvinongonakidza kungopinda mutrain woenda kwaunoenda, wodzoka netrain kana wodzoka nebhazi. Kata iri kunyatsonakidza mazuva ano.
Tinoona kuti imi semudzimai pane mamwe mabasa amunoita, mungatitsananguro kuti ndeapi mabasa aya?
Inini ndiri muraidzi, ndaane nguva ndichiticha kunoko Middle East. Ndakauya ndichiticha kuDubai ndikazouya kuno kuKata. Besides kudzidzisa kwandinoita, ndiri muruki. Ndakatomboruka ndikatopinda World Guinness Record. Ndakaruka nemamwe madzimai ekuDubai kuThe Biggest Blanket. Ndakaruka kudaro blanket redu rakazokatwa into my pieces, ndobva ratumirwa kumaorphanages akasiyana siyana all over the world. Ini ndakaitawo rombo rakanaka kuti ndakaonawo magumbezi akaenda kuZimbabwe kunonzi kushungudze vana. Kuti akaenda sei handidi kunyepa, handizivi. Coordinator wangu akangonditi takakwanisa kuwana a lady from Emirates. Up to now handisati ndambosangana nemusikana wekuEmirates. Akakwanisa kuendesa kumupa mablankets kushungudze vana kuHarare. Sister Miss vakazondibata vakatenda, vakatonditumira mapictures vana vane mablankets atakakwanisawo kusona nevamwe. Zvino izvi zvinofadza chaizvo, kubata basa remaoko semudzimai ndichibatsirawo nerera nevanotambudzika. Zvinhu zvinofadza chaizvo.
Makatanga sei kuita zvekuruka izvi nemaoko, uyezve mungakurudzirawo vamwe vakateerera kuti chii?
Ini ndakatanga kuruka ndiine 9 years ndichibatsira mai vangu vachiruka zvebhizinesi. Tichiri kugara kweikoko kuzisikoko ndokwandakakurira. Saka mai vangu vairuka ndo vaindidzidzisa ndichiri kuombichana mbichana navo. Ndikatozoguma ndakutoruka ndichivabatsira zvekutotengesa chaizvo. Mai vangu vanga nespidi yekuruka yandinoona akatora spidi iyoyo zvekutoti ndinotonzi chiedza the fastest meter kuDubai uku. Saka kubva ndine 9 years chipo chandakangozvarwa ndinacho nokungokurumidza kubata nokuteedzera. But ndakatozochitanga mahemanje gore ra2018 2018 ndopa ndakatanga zvekunguruka. From nowhere ndangotrika nditange kuruka. Saka ndiri mukuruka imomo ndobva ndasanganidzana nechirongwa cheblanket speed zvichinzi kune madzimai ari kuruka blanket muDubai. And then I went ndikanojoinawo kune Hungary coordinator tikatowirirana. Nokuonawo marukira andaita ndaitofadzova chaizvo zvokuti ndaitonge ndakutodzidzisawo mamadzimai. Saka ndo matangira ndakaita. Like now ndiri kuruka zvinhu zvangu zvokutengesa. Kazhinji ndinowanzoruka zvinhu zvevana vacheche ndo zvandinofarira, ndo zvandakadzidziswa namai vangu. And up to now ndichine mamapatana andakadzidziswa namai vangu andinotoruka nemusoro.
Muri ikoko kukata pane zvamakaita here zveWorld Cup panyaya yekuruka?
Pakaitwa World Cup flag, Qatar World Cup flag. Saka vaida mapieces akarukwa, akakroshwa. Ndakakwanisa kuzviita zvozvo nevana vangu kuchikoro, a few girls. Tairuka zvima pieces 6x6 centimeters. Tichinosonerawo pa flag ready. It's an initiative yandakaitawo nevana vechikoro. Kukwanisa kubatanidza vana vechikoro mubasa remubato wemaoko. Ndichivadzidzisawo kuruka. Zvinhu zvakangobudawo mugurupu rokuruka. Kuti kune flag iri kutenderera. Flag ichange ichifamba maschools. Luckily ndobva yangopfuurawo chikoro kwedu kuruka. Then nevana vedu tonosonorerawo tichinyorawo mazita edu tichiwishawo good luck kukata team yedu yekata. Saka munondibata paFacebook page rangu rakanzi Chiedza Pascalia Gope neInstagram yangu Chiedza Pascalia Gope bata ikoko.
Aiwa, tinokutendai chaizvo kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu.
Tinotenda chaizvo zvisina velas nekundiisawo pachirongwa chakadai chakanaka kudai chokukurudzirana semadzimai.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Zvichakadaro mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vazivisa veruzhinji kuti ongororo yakaitwa nechikoro chepamusorosoro cheNational University of Science and Technology kuBulawayo kana kuti DNA inoratidza kuti baba vemwana ane makore mapfumbamwe akabatira pamuviri handivo vakapa mwana uyu pamuviri. Ongororo iyi inoti mwana uyu akaitiswa pamuviri neimwe hama yake anova mwana zvakare ane makore 13 chete. Mwana uyu anonzi pari zvino ari kubatsirwa nebazi remapurisa rePolice Friendly Unit.
Yashika nguva yange yakamirirwa nevakawanda pasi rose yemakwikwi e2022 World Cup ari kuitirwa kuQatar. Aya ndiwo makundano makuru emutambo pasi rose gore rino. Batanai neVoice of America mumemberero dzemakwikwi akakosha zvikuru muAfrica aya. Tichange tichikupai zvizere zvinenge zvichiitika kumakwikwi aya. Tinenge tichitaura nenyanzvi nezvere mitambo inenge yoda kutambwa uye kana yapera. Tichazeya nezvevatambi vanenge vachitamba zvinonwisa mvura. Zvikwata zvingangoshamisa vakawanda kumakwikwi aya. Tichazeya nezvevarairidzi. Ngatisakanganwe vatsigiri vemutambo uyu kubva pasi rose uye ivo vemuDoha. Tinenge tiri kumakwikwi aya kusvika apera. Musasaririre pamakuwerere aya pano paVOA Africa neStudio 7. Ngatibatanei mukuona zvidavado nemashiripiti zvichabuda kubva kunhabvu yeWorld Cup.
Oh.
Iko zvino tochimbotarisa zviri kubuda kuKatar kumakwikwi e2022 World Cup. Pamutambo uri kutambwa iko zvino chikwata cheFrance chakarova Denmark 1-0. Kwatambwa iko 68 minutes. Pane imwe mitambo yatambwawo nhasi, Poland yarovaiwo Saudi Arabia 2-0. Kuchitiwo Australia yarova Tunisia 1-0. Kuti tinzwe zvizere panyaya yekurwa kweTunisia uku nemukana wayo wekuti ienderere kumberi nemakwikwi aya, regai tinzwe kubva kumutori wenhau Michael Kariati.
Tunisia yarova 1-0 neAustralia, iyo vangatarisirwa kukunda ndokutambisa mukana wekusvika munharaunda yechipiri zvisina kushupikira. Kukundwa uku kwasiya chikwata chekuNorth Africa ichi chiri pasi pasi pegungano reGroup D chine point imwe chete kubva mumitambo miviri. Chikwata chemuAfrica ichi chasarwa nemutambo mumwe chete mugungano iri, uyo vachatamba neFrance iyo ine mukombe uyu. Mutsigiri wenhabvu vaAlan Moyana vanoti vari kuona pasisina chinobuda pamutambo wasara uyu.
Tunisia iri kutodyiwa neFrance. Zvatakatotarisira kuti mutambo watambwa nhasi uyo ndo paine chansi yekuti inokwanisa kubudirira. PaFrance haibudiriri.
Muongorori wemutambo wenhabvu vaAdmire Mapie vanoti varwadzikana zvikuru kuti chikwata chemuAfrica ichi charohwa neAustralia, iyo ine mukurumbira murugby necricket kwete munhabvu.
Tunisia yandigwadzisa zvisingaiti. Dai ndakaona Tunisia ichinge ichirova Australia, Australia ndinoziva iri timu yerugby necricket, asi Tunisia ndoona yatiti yandigwadzisa zvisingaiti. Zvaiita izvi hatichaonekwa inoenda kumberi.
Tunisia haisati yasvika munharaunda yechipiri kashanu kaenda kumafinari eWorld Cup muna 1978, 1998, 2002, 2006 na 2018. Mutsigiri wenhabvu vaSilent Chikumba Dube vanoti vanga vakatarisira zvakawanda kubva kuTunisia zvichitevera matambiro akasimba ayakaita neDenmark, asi vanowedzera kuti kurohwa kwaitwa uku kwasvitsa mukupera kwesarungano.
Zvanga zviri pachena. Timu yavaitamba nayo ndopavaifanira kutora mapoints. Manji hamene kuti kamwe yeka yeAfrica yakakamira sei, asi gemu rakutorema rakurema rasara rakurema. Apa ndopataitofunga kuti Africa yaitawo 3 points like zvaita Senegal. Tatafungirei baba.
Mumwe mutambo weGroup D pakati peFrance neDenmark urototambwa panguva ino. Kutatarika kweTunisia uku kwauya mushure mekukunda kweSenegal iyo nezuro yakarova Qatar 3-1 nekuramba iri mumakundano aya. Mukuru weZimbabwe Warriors Friends Club vatendai Bans Jakarta vanoona kunge Senegal ichaita chikwata chekutanga muAfrica kusvika masemifinari eWorld Cup.
Izvo muri kuona matambiro avari kuita vakomana nomakuona vachinokupinda vari kumasemifinari kana kumafinari.
Mutambo unotevera weSenegal uriko nemusi wechipiri svondo rinouya, apo iri kusangana neEcuador. Chimwe chikwata chemuAfrica Morocco iri kupinda munhandare mangwana neBelgium. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vateereri, toda kukuudzai kuti pamutambo weDenmark neFrance ave mangange 1-1 kwatambwa iko 69 minutes. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau zvakare. Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vochema-chema nekusungwa kwenhengo dzebato ravo kusanganisira vaJob Scholar. Asi munyori mubazi rezvemutemo mubato rezanupf vamunyaradzi Paul Mangwana vanoramba kuti bato ravo riri kuisa munwe pachikero kuti matare asape mukana wekubvisa mari yechibatiso vanopikisa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina ntungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington, D.C.
Siyahlangana kwezakusihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhla ka 26 kuLwezi 2022. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
abantwana laba nwasakhale bobabili abantwana abancane kakhulu emthethweni laye ujaha lowu kuzaba nzima ukuthi amapolisa NPA, which is the National Prosecuting Authority, bambophe effectively.
Amapolisa athi ucwaningo lwe-DNA soluveze ukuthi uyise wengane yomntwana oleminyaka yokuzalwa isishiyangalolunye 9 obelethe kunsukwana ezedluleyo laye ngumntwana ongumza wakhe kamabeletha oleminyaka elithumi lantathu 13.
Ulale singenele ezindlini esiqoqodeni ethi vula. Lale malangeni urephu ugogo lapha. Kule ngqamu, kule bhemba, kule hlova, njalo lomkhonto futhi ahambe uthele.
Izakhamizi zeGwanda zithi azisabuquthi ngenxa kabhinya osehluphile odlwengule ugogo leminyaka engamathumi ayisishiyankalombili lantathu 83. Uhlelo abaculi bethu silobe kuthemba Ngwenya ehamba leqembu lakhe leIngwenya Family Brothers. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Imihlolo batayi. Amapolisa athi ucwaningo lwesayensi olwaziwa ngokuthi i-DNA ngesiNgisi soluveze ukuthi uyise wengane yomntwana oleminyaka yokuzalwa eyisishiyagalolunye 9 obelethe kunsukwana ezedluleyo ngumntwana laye ongumza wakhe kamabeletha oleminyaka elishumi lantathu 13. UZulu usele ekhuza umhlola namuhla ngemva kokwethulwa kwalumbiko yisikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi. UNyathi uthe uphenyo lolu lwenziwe zingcwethi eNational University of Science and Technology iNUST koBulawayo. UNyathi uthe njalo umabeletha lomza wakhe owamdlwengulayo lo bazathola ukuxwayiswa kumbe i-counseling kugatsha lwamapholisa olwe-Police Victim Friendly Unit ngalesi sika. Uthe njalo amapholisa asesebenza lezinye ingatsha zikahulumende ekuxazululeni linkemenkeme. Abantwana laba ngabetsholotsho njalo lo owesifazana ubelethele koBulawayo. Kambe phansi komthetho luphathwa njani udaba olunje njengoba umsolwa laye engumntwana? Sixoxele gqwetha umnumzana Ngqobani Sithole.
Kuyadanisa ukuthi into enjalo iyenzakala. Abantwana laba nxasibakhangele bobabili abantwana abancane kakhulu emthethweni laye ujaha lowu kuzaba nzima ukuthi amapholisa NPA, which is the National Prosecuting Authority, bambophe effectively ngoba kakafikisa iminyaka engu-18. So yinto nje ezenzakale ebantwaneni. Kuyadanisa ukuthi kungenzakala esigesi ngako esigqibeni abadala behluleka ukuthi bakubone.
Athi wona amapholisa abantwana laba sebethola lokhu kuthiwa yi-appropriate counseling ku-Police Victim Friendly Unit. Lokho kutsho yini ukuthi amapholisa angakwenza yikuxwayisa nje abantwana laba?
When we're looking at the counseling now, I don't know whether a police victim-friendly unit is capable of doing it. Kumbe ingakwanisa ukuthi layo incediswe ngabanye abantu abalesazela kukhonokho ngoba I think there are other organizations that can assist. We don't want to confine it within the police as it were. Kodwa yikho kungayenzakala kuphela. Other than that, it's very difficult to come up with a proper sanction. It's very difficult.
EZimbabwe igqwetha akula lokho okuthiwa ngama-juvenile prisons yini okokuthi lanxa umntwana emncane kodwa engenza isiga esinjalo uyangena ejele etheswe isigwebo esimfanele.
Well, into engayenzakala yokuthi aconvict abe ne-suspended sentence. That's the only thing that can only happen. But remember, the mischief is to rehabilitate abantwana. Right. In this instance, you wouldn't want to reduce umfana lo to a criminal. Otherwise, he becomes a hardened criminal. This is not an issue where we rape as it were. Fine, law 9 years could not have consented to sex anyway. But abantwana nje abantwana abagangileyo.
Umnumzana Ngqobani sithole ligqwetha sixoxelaye ekobulawayo. Izakhamizi zeGwanda phansi kwenduna uNhlamba zithi sezihlalela evalweni ngenxa kabhinya osethwalise abesifazana bakulindawo amagapa avuzayo. Ngeviki edluleyo esigabeni sesifanjani eNtephe lubhinya ubikwa edlwengule ugogo oleminyaka yokuzalwa engamashumi ayisishiyangalombili lantathu 83 kuthi kunyanga edluleyo kubanjwe njalo omunye umama emawane. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Omama esikhokhe laba abangathanda unkanjwa ngamabizo funa lubhinya abalanda emakhaya abo dadaba sabuqutha ubuthongo ngoba besesaba ukudlwengulwa. Lubhinya uhamba ihlome ngezikhali njalo bikwezala esigodini kodwa uhlala emawane njalo igama lakhe nguQondani. Nangomunye wabahlali beNtephe odwa usehlalele evalweni.
Abantwana sebehamba nzima esikolo ngoba nxa bethi baye esikolo ubona ngabantwana besikolo kakhulu. Ulale esingenele ezindlini esiqoqodeni ethi vula lale emalangeni urephu ugogo lapha ule ngqamu ule bhemba ule hlova njalo lomkhonto futhi ahambe uthele.
Esinye njalo isakhamuzi daba senelisi lokuya emasimini ukuyalima ngoba besesaba.
Besicela amapholisa bakithi basincedise thina bantu eceleni labantu abangomama la amankazana mina lama bantwana sengathi ngcono esikolo lingayo.
Amazwi la agcizelele ngomunye njalo umama wesidaba seNtephe.
Khona ukulala ekhaya kasilali ngoba babengekho siyahamba siye kumama zila siye buthaka silale khonapho inje ngakhunkhothe kuphela ebusuku so kumele sivuke sine silathi sithithibale.
Ukhansila walendawo umnumzana Miklas Ndlovu uthi izehlakalo zokudlungulwa kwabomama ziyadanisa kodwa ukhona osebanjiwe.
Kwathi ngenyanga ezivivile eziphelileyo omunye ubhinya wabamba omunye umama emawani laphana. Uyadingwa lo bhinya kabonakali angikwazi lothi uhamba njani. So kulomunye lo bamba ugogo uthangethange lapha hayi lo abafana sebembambile. Ngikhuluma nisenze nje amapholisa asebelaye khanya futhi uyahlobana lo gogo lo ngumntwana omne wabo kagogwe nalo okudlwengulwe kathesi umfana omncane sibili.
Umnumzana Arabile Mathe ongumgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi zeNtephe uthi izidakamizwa lamaphilisi asetshenziswa ngabatha kulezi nsuku yiyo abafuqa ukuthi badlwengule.
Abantu abatsha batholakala beyibo bephambili la maphilisi la akhona lawa athengiswayo la ukuthi abe yenzithi gazi labo litshise kakhulu mhlawumbe enciko okwenzakalayo.
Umqondisi wenhlanganiso emele amalungelo abomama lamantombazana e-Women Development Association of Zimbabwe unkosikazi Sethekeli Chabangu uthi bakhathazekile ngokuhlukuluzwa kwabesifazane.
Sithi phansi ngokuhlukunyezwa kwabantu abangomama, no to gender based violence.
Osaphethe isihlalo sesikhulumeli samapholisa ezansi emandebeleni umnumzana Thulani Moyo ubengakaphendula imibuzo esimthumele yona ngalolu daba ngesikhathi sisiye emoyeni. ukudlongulwa kwabomama laba kuze ngesikhathi kusungulwe umkhankaso izolo wokulwisana lodlame oluqondiswe kubomama lamantombazana o-16 Days of Activism Against Gender-Based Violence. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundini eNtebe ngu-Albert Ncube.
Sogu isikhathi sohlelo lwabesifazana.
Siyalambulela kweziphathelane labesifazana lilami uzithandekile Mhlanga. Nansi ingxoxo esiliphathele yona namhlanje.
Ngiyabonga ukwamukeleka nokuphiwa ithuba lokuxoxa ngabomama lenhlelo esizenzayo ku-Freedom Alliance. Ngingu-Beauty Ndlovu, u-Deputy National Chairperson we-Freedom Alliance. Ngibuye ngibe lilunga lokugatsha labomama be-Freedom Alliance elithiwa Inkonjane Zesizwe. Kangiqale ngokuchaza ukuthi i-Freedom Alliance iyananzelela kakhulu ukuthi omama abancindezelekile empilweni, kwezomkhonomi, kwezombusazwe, kwezokuhlalisana, njalo bayasilela kakhulu ezikhundleni lendaweni eziningi lapho okuthathwa khona izinqumo. Lezi zindawo sezathathwa kakhulu zaba ngezabobaba. I-Freedom Alliance ihlose ukuguqula konke lokho. Imidlela emingayo i-structure sayo ivele ukuveze lokho ngoba phezulu le silabo abaholi bethu abangomama. Silabo Deputy National Leader ababili, u-Miss Prezia Ngulube lo Mrs. Senzeni Mpofu. Sibe lo Treasurer General ongumama uNomathemba Ndebele. Inhloso kuyukuthi omama ababe sezingeni lokwenza izinqumo abaphathe phezulu njengabo baba, ngoba labo belingana labo baba, njalo imibono yabo iqhakathekile kakhulu ekuphatheni yonke nje into ephathelane lelizwe.
Yiziphi inhlelo eliziqhubayo ezokuthuthukisa abesifazana lamantombazana, njalo liyenelisa yini ukufeza injongo yazo?
Langena bekabanzi kunhlelo ezenziwa kuhofisi lami lika Deputy National Chairperson, lapho engisebenza khona labo mama lamantombazana emaphandleni kanye lasemadolobheni, bazibiza ngokuthi zimbokodo. Imihlelo zethu zigoqela ukuphakamisa umntwana oyintombazana lokumkhipha kukho konke okumnyathezelayo. Siqala labo besakhula, sisenzela phela ukuthi bahle bazi bekhule besazi ukuthi amalungelo abo yiwapi, bakwazi njalo ukuthatha izinqumo ngempilo zabo, njalo bakwazi ukukhokhela kusukela besafunda ezikolweni emfundweni yangaphansi besiya kuyaphezulu kuze kufike lapho abangabamba khona kwezombusazwe. Sibe sesigxila ke lakulabo abangama youth abasakhulayo ontanga, sisuke lapho si chove siye kubo mama asebekhulile ngoba sifuna wonke umama azi amalungelo akhe, njalo asebenzise zonke iziphiwo alazo ukuzithuthukisa yena, imuli yakhe, isiqinti sakhe, isigaba sakhe kanye lelizwe lakhe nje jikelele. Ikakhulu emangweni lo esisebenzela kuwo kwele-Matabeleland lase-Midlands, sikhangelele ukuthi masikhula sifinyelele bonke nje omama kundawana zelizwe. Siqala labo bese sebatsha besasesesikolweni, silabo abatsha abasafundayo, abanye ngase besemakolishini, abanye abasemayunivesithi, abanye ngase baqeda izifundo zabo njalo bezisebenzela bengosomabhizimusi. Bonke labo sisebenza labo basuka ke asebesebenza asebekhulile babe yibo abancedisa abasakhulayo.
Liphathisa ingqenguphi owesifazane kumbe abakubandla lenu kuphela ele-Freedom Alliance?
Hayi, cha, ungaluthola usizo so long uhlala esigabeni lapho esisebenzela khona. Akumelanga ukuthi ube ngomunye wethu ukuze uthole usizo. Sisebenza labantu wonke abama background achiyeneyo. Kodwa ma ungowethu uphila lathi, uzahlala usazi kakhulu ngenhlelo esilazo njengoba sixoxisana labantu abangamalunga ethu nsuku zonke. So kulama advantages, kodwa ngaza ke ngithi thina kusamele ukuthi uphoqeke ube ngomunye wethu ukuthi wena uze uzuze usizo.
Lo ngunkosazana Beauty Ndlovu, umsekeli kamgcini sihlalo webandla le-Freedom Alliance. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni uhlelo oluphathelane labesifazane. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha e-Washington DC.
Siyabonga Sithandekile. Siye kuhlelo liphuma lendaba.
Lingali tshona njani zulukandaba, siyadibana kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje sixoxa lomnumzana Greta Vodloza Sibanda, ingcwethi kwezamasiko. Sihlaziya udaba olufanayo.
Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Baba Gande, sabona ngisho labalaleli bakho, ngithi salibonani.
Ungasitshela ukuthi ngokubona kwakho kuyini okungaba kusenzakala ukuthi sibone abantwana abancane kangaka sekuthiwa bazithwele?
Lichilo leli baba Gande, lesizwe sonke kungumnyama omkhulu lo oyembese isizwe, ngoba phakathi kwesizwe sethu sihlezi kuhle, hayi bekungenzakali lokho. Amalungelo engani abehlonishwa kakhulu, ikakhulu amalungelo amantombazana abehlonishwa kakhulu. Lokhu sokuliyeza elimnyama eselehlele isizwe, okudingakala ukuthi ngesintu sakithi sibili kubonakala ukuthi kuyini okungabe kusenza ukuthi siwelwe ngamashwa anje. Ngoba kimi ilishwa leli kanye ngumnyama oyehlela isizwe, ngoba ungabona abantu abadala sebengasahloni, hayi lokhu kuyazila. Njalo nje sokutshengisa ukuthi abantu sebebanjwe ngumoya ongasalunganga, osudinga ukuthi esizweni ngabe sihlezi kuhle ngesikhathi sakhona, hayi bekuzanuwa sibi. Kubonakala ukuthi kati kuyini okungene emakhaya, okungena emakhaya.
Zona izigwebo ezifakelwa abantu abadlwengula abantwana abancane kangaka, ubona ngani kumele zikhuphuke yini?
Ye, kuyadingeka kakhulu ukuthi izigwebo zalezi izigwegwe ezikhangelisiswe sibili kakhulu, ubonakala ukuthi khona lo muntu angathola iyiphi indlela ezakwenza ukuthi labo abangabe belengqondo efanayo bangakuphindi futhi. Ngoba lo vele okwenzile yena ngwana akumelanga ukuthi vele abuye alethwe futhi emphakathini. Kumele ukuthi abe yisifundo, ahambe ngokuphela, bafunde isifundo sokuthi akwenziwa lokho ukuze kube lokuhlaliseka emphakathini. Uhluvele nje ube kwazi ukuthi awuseyikuphenduka futhi kumphakathi, awuseyikuphenduka futhi esigodini nasezidlindini.
Abanye bathi kungaba kuyimithi ebangela ukuthi abantu beselisa benze isihluko singaka. Kuyavumelana yini lakho lokho?
Yebo, ngiyavumelana lakho kakhulu lokho ukulabo bathi khona bona imithi, ngoba abantu bakithi sebacabanga ukuthi khona ukuphila ikuthi unothile. Kanti ke abantu baphila enothile enganothanga, ngoba yena uNkulunkulu laye futhi wakudala ngendlela ukuthi abantu laba kumele ukuthi baphilisane. Laba abanganothanga balazo laba izinto abenelisukuzenza ezingenelisukwenzwa yilaba abanothile. Pho ke umoya onjalo ukuthi khona wena uhambe edinga umuthi wokuthi uzwe bamba ubambe umntana wakho umbone ngani into embi kakhulu ingumutho omubi kakhulu lo
okugcina ungavalelisa abalaleli
ngivalelisa abalaleli ngisithi bantu bakithi isintu sakithi besihlanzekile kakhulu bantu bakithi ngabe singabuyela ebuntwini bethu isicelo sami esikhulu leso sihloniphe abantu bethu sihloniphe abazukulu bethu sihloniphe odadu wethu sihloniphe omkethu sihloniphe nje wonke umuntu esiphila la isicelo sami leso engingasitsho isho ukuthi abantu bakithi kasibuyeleni kunhlonipho yethu sibuyeleni silweni lezigangi lezi ezikhona abantu bangafihli ukuthi lapha sokulesigangi ngoba kathesi ngiyakuzwa ngiyakubona abantu bayafihla bebona ukuthi lapha sokulokuganga okuthile babe sebefihla sebe sithi bona bona enxenyela umuntu lo sesizambophisa hayi lo muntu uvele kaphume phakathi nabo umphakathi umphakathi asozuyekele lihlupheka ngoba kunengi lanele velele lakho labo singabantu bahlupheka kunengi abalakho okungancedisa labo abathi banothi ngiyabonga abalaleli ngiyabonga futhi lo mtsakazo we Studio 7
lo ke bekungumnumzana Greta Vodloza Sibanda ingcwethi kwezamasiko ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama ngo Chris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilayo
sibonge ke ijahe elidala u Chris Gande ngohlelo liphuma lendaba Iyaqhubeka imidlalo yomncintiswano weFIFA Soccer World Cup kwele Qatar. Emdlalweni wesibaya sika Group D odlalwe namhla ekuseni eAustralia linqobe eTunisia nge-1-0. Ku Group C iPoland ishaye iSaudi Arabia nge-2-0. Emdlalweni osaqhubeka osusalelwe nje yimizuzu eyisithupha. Ukuthi ufike komlindi yacina iFrance ikhokhela iDenmark nge-2-1. Abahlohlele iFrance nguKylian Mbappe. Ngoqale uhlohla iDenmark yaphendula yahlohlelwa nguChristensen. Wasephendula ke kathesi kumzuzu embalwa esanda kwedlula uKylian Mbappe yaba yi-2-1. Izolo emdlalweni oqhutshwe entambama iNgilandi leMelika zibe ngutshikilo bhanqa 0-0. Emdlalweni olandelayo ozadlalwa ngehola lesibili khonapha ngesikhathi sakhonapha eMelika iArgentina izanqikilana leMexico. Mexico siziphethe ngohlelo abaculi bethu. Lamhlanje silomhlabeleli weRumba ubekuthemba Ngwenya ehamba leqembu lakhe le iNgwenya Family Brothers vephethe idlalati labo elitsha.
Ukuqala ngizothanda ukubonga kubaphathi beStudio 7 ngibingelela kubalaleli bonke beStudio 7 ngokuzala ngizalela enkayi esigabeni saseForest kodwa ngikhulele ePlumtree esigabeni saseMakumbi ngikhulisa isalukazi engizothanda ukusibonga kakhulu ngiyazi uyasithanda iStudio 7 unashona ngiyazi yangamanje ulalele ngisithi inkosi ngicela ngigcine lena ngithanda kakhulu emculweni ngiqale ngo-2005 lapho engiqale khona ngingaphansi kweqembu leCrash Super Sounds laseCholocho kwenshaba kuthe ngo-2010 ngabuya lana eGoli ngo-2011 ngavulela imicembu elithi lona iNgwenya Family Brothers.
Leli lidlalade labo lesine kanti lilesihloko esithi lingivumeleni. Amanye amadlalate abo abalisa elithi kanti banjani bakhala kabuhlungu kanye lelithi abavume lapho iqembu leyingwenya Family Brothers elaxasana khona labafana bemalaba Shining Stars. Abangathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Bengasithola kulezi namba ngeza South Africa siseGoli. Inamba zami zithi zona 073 9400 617. Ngezami lezo sesithi ezomfowethu engisebenza naye ngoba si-2 kule ndima le esibambiseneyo. Igama lakhe nguWeli Mnqabelo Mlalazi. Zithi zona 063 508 3890. Nazo futhi ngezase South Africa. Kanti nakuFacebook futhi sikhona, ma ungacheck ukuthi Ngwenya Family Brothers uyalithola iqembu lethu. NakuYouTube sikhona ingoma zethu njalo futhi abafisa ukudownloada bangangena kuYouTube bakwazi ukudownloada bezithole.
Abalandeli-ke ubatshela waphamasi?
Engingakushoyo ukuthi ngizothanda ukubonga kakhulu kubalandeli ngesapoti abasinikeza yona. Ngisithi abaqhubeke njalo beze bengakhathali, nathi sizoqhubeka njalo sibenzela okuhle, sibanikeza amanye amadlalati. Siyabonga kakhulu.
Thank you.
ucula ke kamnandi lapho ubekuthemba ngwenya leqembu lakhe leIngwenya Family Brothers besiqibela uhlelo lwethu. Usupheleleke umdlalo weFrance leDenmark inqobile iFrance winile 2-1. Siziphethe ngebezihamba phambili. Amapolisa athi ucwaningo lwe-DNA soluveze ukuthi uyise wengane yomntwana leminyaka yokuzalwa engama-8 obelethe kunsukwana ezedluleyo laye ngumntwana ongumza wakhe kamabeletha oleminyaka elishumi-lantathu 13. Izakhamizi zeGwanda zithi sezihlalela evalweni ngenxa kabhinya osehluphile. Gwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamili nkumo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.